manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina kubvumbi 13, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Al Jazeera yotarisirwa nhasi kuburitsa chikamu chekupedzisira chekubiwa kunonzi kuri kuitwa goridhe munyika. Nyaya yekuti zvizvarwa zveZimbabwe zvomanikidzwa kudzokera kumusha here kana kuti kwete kana kuti zvirambe zvichigara muSouth Africa mushure mekuwedzerwa nguva yoenderera mberi mudarire pamusoro muPretoria. Bato reCitizens Coalition for Change rinoti vanhu vakawanda vakaratidza chido chekurimirira musarudzo uye rave kupepeta vakadomwa nevanhu kuti vavamirire. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nepenyuro yekukata yeAl Jazeera iri kutarisirwa nhasi kuburitsa ongororo yayo yekugumisira panyaya yekubiwa kwegoridhe munyika uye kucheneswa kwemari dzakasviba kana kuti money laundering kuri kunzi kunogona kupa kuti Zimbabwe iongororwe nesangano remubatanidzwa wemapurisa pasi rose reInterpol zvinozopa kuti nyika itemerwe zvirango zvakaomarara sezvo dzimwe mari idzi dzichigona kuguma dzave mumaoko ematororo. Studio 7 yakatumira mibvunzo kuInterpol kuti inzwe zviri kuitika asi haisati yapiwa mhinduro. Sangano rinoonawo nezvenyaya dzekucheneswa kwemari nedzimwe reFinancial Action Task Force kana kuti FATF rakati titaure neveInterpol panyaya iyi. Vamwe vakabatwa mumambure huori hunonzi huri kuitika vakaita sava Simon Rutland, vaIvan Macmillan, vaHubert Angel nevamwe vana vakanzi neRBZ vambomira kushandisa mari dziri mumabhanga nyaya iyi ichiongororwa. Asi vakawanda vanoti kupedza nguva sezvo vanhu ava vachibuda pachena vachiti vanochengetera mari dzavo kuDubai mudzimba nemumahofisi. Hurumende kuburikidza negurukota rinoona nezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa yakati ichatora matanho akasimba kuranga vanenge vabatwa nemhosva dzehuori. Asi vamwe vakaita semutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti zviri kuitwa nehurumende pari zvino kupedza nguva vachiti nyika yave kuda vatungamiri vatsva sezvo varipo vaine huori. Gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe vakati Zimbabwe inorasikirwa nebhiriyoni imwe chete nezviuru mazana maviri kana kuti $1.2 billion pagore kuburikidza nekubiwa kwegoridhe. Asi sangano reInternational Crisis Group rinoti Zimbabwe inorasikirwa nemari inosvika bhiriyoni imwe chete nezviuru mazana mashanu kana kuti $1.5 billion kuburikidza nekubiwa kwegoridhe. Kana paine zvabudiswa neAl Jazeera tichakuzivisai. Kutongwa kwenyaya yekuti zvizvarwa zveZimbabwe zviuru zana nemakumi manomwe nezvisere kana kuti 178,000 zvomanikidzwa kubuda muSouth Africa musi wa1/10 here kana kuti kwete yapinda muzuva retatu mudarire pamusoro muPretoria nhasi. Magweta ehurumende achiti zvizvarwa zveZimbabwe zvakapiwa nguva yakakwana yekugadzirira kuti zvidzokere kumusha kana kutsvaga mamwe magwaro. Vati zviri kugurukota rezvemukati menyika vaAaron Motsoaledi kuti vape magwaro aya upenyu kana kuti asvike kumagumo. Asi magweta ari kumirira zvizvarwa zveZimbabwe akaita sesangano seari pasi pesangano re Helen Suzman Foundation anoti kuita izvi kutyora kodzero dzevanhu uye zvinogona kuguma zvapakuti zvizvarwa zveZimbabwe zvirasikirwe nemidziyo nemabhizimusi azvo sezvakaitika kuUganda pakanzi nevaitungamira nyika iva Idi Amin verudzi rwechiIndia vabude munyika iyi muna 1972 vachipiwa mwedzi mitatu chete yekubuda. Magweta aya atiwo zvinhu muZimbabwe zvatonyanya kuipa munyaya dzezvematongerwo enyika neupfumi kubva mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa zvavatora chigaro pakapidigurwa hurumende yamushakabvu vaRobert Mugabe neMauto. Nyaya iyi iri kutariswa kupetwa mangwana. Mukuzeya nezvenyaya iyi Ivan Zininga weStudio 7 abata sachigaro veAfrican Diaspora Forum Dr. Vusumuzi Siwanda.
Chatinga taro ndechekuti vano vakaendesa nyaya kumatare vechitatu kana kuti vechina nhasi nekuti all truck drivers yakapindirawo ikaita yechitayi ikaitawo an applicant. Saka nhasi taona Zimbabwe Immigration Federation iri kushandisa vananyo vaito advocate vaito venhasi ichipinda kwasara mangwana kuti kuchipinda veZimbabwe Exemption Permit Holders Association kuti vave kupedzisira nyaya yacho ichipera kana ichagona kupera mangwana. Asi nyaya ichiri kuenderera mberi maapplicants
Saka tarisero ndeyekuti mangwana zvinogona kuvirirwa zvapera here?
Tarisero ndeyekuti mangwana zvinofanira kunge zvapera. Tinyanzoona zvedu kuti mapera acho achafamba sei nekuti nyaya dzacho sezvo nhasi kwapinda imwe mangwana neimwe kuti vachagona here kuti vanyanzopedza. Asi kana vasina kuipedza inenge inyaya yekuti maybe vangawedzera zuva rimwe chete kana maviri kuitira kuti maarguments anyanzovharwa. Asi nekuti nyaya idzi mamotion application nekuti zvizhinji zvacho zvinenge zvakanyukwa pai zvinenge zvakanyukwa pamapepa zvemutauro zvinenge zvazvo kungowedzerera. Saka tinofunga kuti inogona kuti zvava mangwana inyanzopera yosarira kumajaji kuti achiita ataure kuti mutongo wavo unoti chii panyaya idzodzi.
Muchiona nekunzwa zviri kutaurwa mudaromo, munoona mutongo uchizobudira wakanakira zvizvarwa zveZimbabwe here?
Munamato wedu nekuti zvatiri kuona mapoints avari kutaura akati wandei uye akakosha zvavo. Chero ivo vakamirirawo hurumende vanenge vachiuya vachitaura kuti aiwa hatigoni kutidaro nekuti isusu tiri kuti panje haishande apa nezvakadai. Asi tiri kuona kuti nezvekodzero dzevanhu tinoona kuti mutongo unogona kuuya zvavo uchifambira vana veZimbabwe. Asi nenyaya dzekuti kana makoti anomatara anofambawo nenyaya dzavo kuti kana vakatenda kuti aiwa nyaya iyi executive decision yakatorwa inogona zvayo kuti safamba nenzira dzakanaka. Tinombozviona zvakare muno muSouth Africa kuti nemakotsi pane dzimwe nguva mamatara tinoona kuti aiwa vanenge vava nechirwere chekuvenga vanhu vanobva kune dzimwe nyika. Saka izvozvo kana zvikatambawo tinogona kuona nyaya ichipfuurira kumberi ichienda kuna Supreme Court of Appeal kusvikira yaperera kuConstitutional Court.
Vanga vari sachigaro veAfrican Diaspora Forum Dr. Vusumuzi Siwanda vari parunare muSouth Africa naIvan Zininga weStudio 7. Komisheni iri kutungamira kusarudzwa kwevanhu vachamirira bato reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC musarudzo dzegore rino yeCitizens Candidates Independent Selection Panel yazivisa nhasi kuti mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa ndovega vakadomwa kumirira bato iri musarudzo yemutungamiri wenyika uye pane vanhu vanodarika zviuru zviviri vari kuda kumirirawo bato mudare reNational Assembly kwozotiwo vamwe zviuru makumi matatu vari kuda kumirira bato iri kumakanzuru. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mutauri wekomishen SPSIPEN vaShepherd Ngandu vati vachamisa vakasarudzwa zvine musindo kuti vamirire bato iri musarudzo dzemutungamiriri wenyika.
Kana takuuya panhau yatingati presidential candidate vaNelson Chamisa ndivo vakanominatwa nemaconstituency ese munyika. Hakunazve mumwe akanominatwa kunze kwavo.
Vangandu vatiwo pane vanhu vakawanda vari kuda kumirira Triple C musarudzo dzeparamende nemakanzuro.
Zvandingade kuzivisa vateereri kuti kati menyika yose mumawadzi ese 1970 atinawo takawana mapepa emanominations ari kubva ikoko akawanda zvizhinji. Kana takatarisa kumaparamendi takawana manomination forms anopfuura 2000. Kana takatarisa zvemakanzura izvi takatowana manomination forms anopfuura kuma 30,000.
Vati nekuda kwaizvozvo vanhu vese vave kuenda pachinano chinotevera chekuongororwa nhoroondo dzavo mumusangano muhondo yekurwira utongi hwejekerere pamwe nekuti vane zvimiro zvakanaka here munharaunda dzavo nezvimwe zvinotarisirwa nebato.
Nomination process yapera asi tichine zvimwe zvikamu zviriko kumberi zvinosanganisira vetting. Vetting iyi ichange ichitarisa kuti vanhu vaya vaya makandidhetsi akasarudzwa aya vakamira zvakanaka zvakadii mukati memusangano pakushanda kwavo, uyezve kuti vanokodzera here zvichienderana nebumbiro remutemo kana kuti neelectoral act. Zvikafamba zvakanaka maprocesi iwawo, then pakupedzisira pacho ndo pachazodudzwa mazita avose vachazomiririra.
Vakapanobata chinzvimbo chemutevedzeri wemutauri weTriple C vaGift Ostalo Siziva vaudza Studio 7 kuti vanofara chose kuti pakadomwa vanhu vakawanda kusanganisira vechidiki vakarwawo nderusununguko nevamwe.
Kune vamwe vachichatokumbira nekutaura navo kuti vave deployed by the movement nekuti mastakeholders ane mazita anenge achitaura kuti hakuno isusu as people living with disabilities kungodai mati itoungana kuchiende kukanzu tiende kuparlament.
Vangandu vatiwo vakawana zvichemo kubva kune vamwe vasina kupara nezvaiitika kunyanya nyaya yemhirizhonga vakavimbisa kuti zvichagadziriswa.
Kana paine vamwe vanhu vane mhirizhonga dzavanenge vakaita dzinosanganisira kurovana kana kuti kurova vamwe, izvozvo zvinozotariswa futi pavetting process yatataura iyeye, kureva kuti pane vamwe vanhu vanogona kuzotadziswa kuti vabudirire nokuda kwemhirizhonga dzavanogona kuvaita sevakonzeresi.
Mukuru wePlatform for Youth and Community Development vaClarice Maduku vati kuwanda kwevanhu vari kuda kupinda muparamende nemakanzuro kubva kumapato ezvematongerwo enyika kunoratidza kuti veruzhinji vave kuona kuti ndo zvineraramo.
Vazhinji vanoti vange vachikwana-kwana because vanoziva kuti the moment yaunenge wakwanisa kunge watoo mune zvematongerwo enyika une zvakawanda zvawakwanisa kuita zvinosanganisa madecisions zvinosanganiswa kana even protection. Saka ndokuona kwandiri kuti vanhu vakawanda vaakufarira nyaya dzekunge vari mune zvematongerwo enyika nekuti zvinovabatsirawo kuita mamwe madecisions oro kuwanawo atiche nekupiwa ruremekedzo pavanenge vachiswera.
Vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika vakazvimirira vaJoy Mabhenge vanoti havazive kuti chirongwa cheTriple C chakaitwa pajekerere asi vakati chinogona kunge chakafamba zvakanaka kana pakatevedzwa zvaitaurwa nemutungamiri webato iri kuti zvichaitwa.
Kuti zviri izvo zviri kuitika kana kuti zviri izvo zvakaitika, aiwa tinongotika chinhu chese chese chitsva, tine pachakanakira chine pachakaipira. Asi vanhu vakange vachinzi vachasarudzwa neiyo iri kunzi consensus mumatunhu avanogara, ndinoona sekuti pachabuda hwirisha dzevanhu, pachabuda mbambande, pachabuda simbi dzavanhu.
Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara kuCanada, muzvari Francesca Mandea, vanoti vari munyika yeZimbabwe pari zvino umo vari kupa dzidziso kumadzimai pamusoro pekuchengetedza utano hwepfungwa dzavo kunyanya vari mumabasa epamusoro. Muzvari Mandea vanoti vari kufara nekutambirwa kuri kuitwa zvirongwa zvavo zvanga zvichiitwa mwedzi uno nemwedzi wapera. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7.
Ndakauya kumusha mushure memakore mapfumbamwe. Ndakauya kuzoona muzukuru akaberekwa ndisipo ava kutosvitsa gore nekuona vakoma nemunin'ina nehanzvadzi dzangu nehama neshamwari dzinodiwa. Ndinofara chaizvo kusvika kunyika yechizvarwa. Ndichifambira dzemhuri kudai ndaishuwirawo kuti dai ndawadzana nemadzimai.
Mungati imi makakwanisa here kuzadzisa shuwiro yenyu yekushanda nemadzimai?
Ndiri kushanda nevakadzi ndichigoverana navo pamusoro peutano hwepfungwa sa coach Fran, uye ndiri kutaura nyaya dzeupenyu hwangu dzekurwadziwa kwandakaita uye kuchinja kwandakaita marwadzo oupenyu kuti ave zvipo zvinobatsira vamwe kuti vawanewo zvipo nemukana kubva mumarwadzo avo. Ndiri kuita hurukuro nedzidziso yeutano hwepfungwa kune avo vanoda kutanga kuita basa racho rekusimbisa mhasuro dzepfungwa kuti vazokwanisawo kugadzira zvipo nemikana.
Zvii zvamaipakurira madzimai pamusangano uyu uyezve mungati zvakatambirwa sei?
Takavharisa mwedzi wekupemberera madzimai kuAlliance Francaise. Takakwanisa kuzadza nzvimbo yese. Ndakataura nyaya yeupenyu hwangu kuti ndava coach, munyori wemabhuku, mutauri, uye ndine mikombe yandakapiwa kuti ndinoshandira social justice, uye ndiri gwenyambira. Pia ndina kutanga ndiri mukadzi ane simba rakadai uye ane utano hwepfungwa. Ndakakwanisa kuchinja mafungiro, matauriro nemaitiro angu ndikazvisunungura muuranda hwepfungwa. Ndinofara chero zvakaoma sei. Ndakakurudzirwa vaivepo kuti vaite saizvozvo. Mumwedzi wekupembera vakadzi dingindira raivere kuti tishandise masai sai kuti tiendese basa rekuenzana kwevarume nevakadzi pamberi. Basa rese ratakaita takaita mumasai sai. Tichibatsirana kusimbisa mhasuro dzepfungwa uye tichisimbisa kuti tive vanhu vakazvimirira uye vanongofara chero zvakaoma sei.
Muzvare Francesca Mandeya vari parunaro muHarare naMavelas Musanganya wewe Studio 7. Pave nemaonero akasiyana siyana panyaya yekuti vezvematongerwo enyika vopinda here mumachechi vachinamata kana kuti kwete. Mutungamiri wenyika uye vari mutungamiri weZANU PF vaEmerson Munangagwa pamwe neutungamiri webato ravo weZANU PF vanoonekwa nguva zhinji vari kumakereke akasiyana siyana zvikuru ekereke dzechipostori. Mwedzi mishoma yadarika mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vakashoropodza vaMunangagwa vachiti vakanga voita makereke nhandare yekutsvagira rutsigiro. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata Pastor Martin Matinenga vekereke yeHis Grace Ministries International pamwe naBishop Parere Kanyenzura vekereke yeMirira yeJehovah Apostolic Faith Mission uye vari mutungamiri webato reZimbabwe Transformative Party. Tatanga nekubvunza Pastor Matinenga kuti vanoti kudii nenyaya yekuti vezvematongerwo enyika havachabva mumakereke.
Tinotenda mukoma Jonga, tinotenda vatereri vedu vose veStudio 7. Nhau iri kutaurwa iyi haisi nhau isiri mumaziso mevazhinji, inhau yatinoona, inhau yatakatarisa zvikuru sei isusu vemachechi. Takasungurira meso pakuti chinhu chinopokana nekupesana nenzvimbo yedu isusu pakunamatwa kunenge kwakatarisirwa kuti kuitwe mumakereke. Nekuti kereke haisi nzvimbo yezvepolitics. Kereke inzvimbo yakamirira kududzira nekutaura rudo rwakaratidzwa naMwari kunyika pavakatishpa ishi Jesu Kristo kuti vafire zviri zvedu, vavedira mamba, vave chibayiro.
Ndikubatei muromo pasta, regai tinzwe kuna Bishop Kanyenzura.
Ndinowirirana chose naBishop Matinenga nepfungwa dzavari kuti zviisa. Ichokwadi kuti mapoliticians havafaniri kuwanikwa vachienda papeupiti. Saka vapapeupiti vakutanga kuita zvemaslogani nekutaura zvematongerwo enyika. Nokuti kukereke inzvimbo inofanira kuenda vanhu where their soul should be safe. Saka haisi nzvimbo yekutsvaga mavhoti, kune nzvimbo dzavanofanira kuenda kunotsvaga mavhoti. So when politicians are actually going kumakereke kutsvaga mavhoti, it's actually an abomination.
Todzoka kuna Pastor Matinenga. Dambudziko riri papi panyaya iyoyi? Tingati dambudziko riri kune vezvematongerwo enyika here kana kuti vemakereke vari kubvumidza vezvematongerwo enyika kupinda makereke mavo?
Vezvematongerwo enyika vanhu vari kuvhima. Vanovhima nemagonero avo ese avangaiti. Dambudziko riri kwatiri isusu vemakereke kuti tiri kuvhurira musiwo vanhu vasingakodzeri kunge vachipinda. Kana dai vezvematongerwo enyika vaiuya pakereke inopupura Jesu sezvazvakafanirwa, vaidzoka vawana ruponeso, kwete kuwana mavhoti. Asi vari kuuya mukereke inongova musanganiswa. Vari kuuya kuvanhu vane pfungwa dzenyika vasina pfungwa dzezvemweya. Saka kuti vachakwanisa kuzviyenanidza kwavari ivo vakutoona semukana wekuti vabatirane vachifamba pamwe chete nekuti vatsauka kubva panzira yavanofanira kunge vakamira pairi. Inova nzira yekumiririra zvakaitwa naIshe Jesu Kristu mukufa vachimuka kuti vanhu vawane ruponeso. Zvichireva izvo kuti kunyange dai vematongerwo enyika vaiuyawo mukati mekereke, havaikwanisa kuti vaite masloganu. nekuti mukereke hamuitwe zvematongerwo enyika. Mukereke munoitwa zvaIshe Jesu Kristu, ruponeso rwavanhu uye nekuratidzwa rudo rwaMwari rwepamuchinjikwa.
Bishop Kanyenzira, muri kutsigirana nezviri kutaurwa naPastor Matinenga, asi imi muri mutungamiri webato rezvematongerwo enyika, Zimbabwe Transformative Party, munozvipatsanura sei izvi?
Hongu, ndiri kutsigira zvekutaurwa naBishop Matinenga kuti dambudziko riri kuvatungamiri vemakereke vanobvuma kuunza mapolitikeni pamapopiti pavo, asi regendewedzere nishitiko ivo mapolitikeni vacho vane dambudziko zvakare. Nazvino mapolitikeni vakawanikwa vachienda kunomira pakamberi pevanamati vachiita maslogan yavo vachitsvaga mavhoti, vari kutosvibisa kereke yaMwari, vari kusvibisa nzvimbo yaMwari sezvakaita Bheushanza rimwe zuro kuti kwakanzi nhasi chaiye vaisiwa pachikero naMwari waerawo maboko kwapera akafa usiku ihwohwo. Saka vatungamiri vemapatis pavari kuenda pamberi pemaungano vari kutotsvaga chituko kubva pamberi paMwari, vanotukwa naMwari. Then toenda pamubvunzo wamandibvunza kuti munozvipatsanura sei kana tiri kukereke tiri kuparidza shoko raMwari, akasiyana nekutsvaga mavhoti. Saka ndiwo mutauko uripo.
Pastor Matinenga, munoti
Bishop Kanyenzura vataura zvakanaka, zvakanaka chaizvo chaizvo. Kereke haifaniri kuita zvematongerwo enyika. Matongerwo enyika tinoita sedunga munhu.
Bishop Kanyenzura, tipete chirongwa. Munoti vazhinji vamwe vemakereke vanopedzisira vaakutengwa nezvipo nevezvematongerwo enyika.
Tikatarisa mapolitikeni vari kuuya nezvipo, zvipo zvavo zviri kubva kupi? Ivo zvinotipa mari dzero dziri kudiwa dzebhodhi. Ipatinoona kuti mumwe munhu ari kupiwa 205,000 for example, yabva kupi? Saka izvozvo hatizvitendere mukati meimba yaMwari. Imba yemwe yaMwari inofanira kumira yakazvimiriri.
Vanga vari Bishop Parekanyenzura vekereke yemirira yeJehovha Apostolic Faith Mission, uye vari mutungamiri webato rinopikisa reZimbabwe Transformative Party vari parunare muHarare. Manzwawo zvakare kubva kuna Pastor Martin Matinenga vekereke yeHis Grace Ministries International vari parunare muSouth Africa neStudio 7. Tichiri panyaya yezvematongerwo enyika, nhasi taita rombo rakanaka rekutsikwa nava Robert Chapman, mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Union of Zimbabwe, kana kuti DUZ. Tirogamuchira ine mufaro muno muStudio 7 President Chapman.
Thank you very much. I know tenda chaizvo kuti matimba ita kunoku, but makasimba here, makadi.
Aiwa, tiri vapenyu. Regai tikande zvamauya nazvo zviri muhapwa tipe kune vateereri. Totanga nekuti munge muchitiudza kuti sei muri muno muWashington DC panguva ino.
Tashedzwa kunzi invitation yatumidzwa kunzi DUZ ngaimbouye kuboona ku World Bank Summit, World Bank IMF Summit. Saka tambouya kuzounganira nevamwe vabva kuAfrica tichisangana navo timboona kuti vari kuita zvakanaka, vari kuita sei, machinjiro ari kuita nyika dzavo kuti vakachinja sei mutemo wekubata mari. Izvo tiri kutoziva kuti zvitoneswa nenyaya yecorruption kuside kwedu kuZimbabwe izvozvi, but tiri kudzidza vamwe vakazvigadzira kudhara tichiona kuti vari kuenda kupi.
Tichitarisa panyaya iyo yamataura yenyaya yekuti mudzidziswe kuti mari dzinobatwa sei nezvimwe zvakadaro, tinoona kuti imi muri webato rinopikisa kana kuti reopposition, panewo here vekuhurumende vakauyawo kuti vange vachiona? Nokuti tinomboda kutarisa zvanhasi, tisingatarise mune ramangwana kuti kana mazopinda mumasimba.
Isusu tiri tichasvika vehurumende yeZimbabwe yatisati vaona kunoku, saka tizive kuti vari pano here kana kuti havasi, but tinoziva kuti embassy iri kunoku kuWashington, saka hatisati vaona. Taona Mozambique, taona Zambia, tikaona vamwe vekuGhana, vamwe vakawandisa kubva kuAfrica vachitaura ivo nhau dzavo kuti vanofamba sei vachichengeta nyika dzavo. Isusu tichingotarisa kuti apa panoshandirwa tinogona kubata ipapo, apa hatigona kubata ipapo.
Vana veZimbabwe vakanzwa mumazuva atingati mashoma kana mwedzi yadarika, endo pakanyanya kubuda zita rekuti Robert Chapman. Vangada kuzova kuti muchidimbu ndiani chaiye anonzi Robert Chapman?
Robert Chapman ndiri muZimbabwe, ini ndakazvarwa muZimbabwe, ndikakura kuChinoi. Ndiri nhererawo, but ndakarerwa nagogo nasekuru vangu vakadzidzawo ivavo, saka inini ndiriwoto mugeto youth akabva kuChinoi. Tikafamba nyika dzese dzakawanda tichingodzidzawo tichishanda. Manje takudzoka kuZimbabwe, toda vamwe vana vese vekuZimbabwe vadzoke tichitaka kuvaka nyika yedu zvakanaka, sere kuti vanhu vese vanobhenefita kana kuti vanopiwa chipo nerudo reZimbabwe. Saka tichiramba tichingovaka nyika kudaro.
Vamwe vanodawo kubvunza zvakare kuti ko vaChapman vapinda mune zvematongerwo enyika vadii kungopinda mune mapato arimo nakudhara pane kuuya vachiumba bato izvo?
Ya iyo na iyo inoda nguo ya kambo rebesa mbichana anifunga china jorji nasi but tika tenga kutarisa iyo mabacha achu iwa tukiona kutimangu wakuto chingita njimbo havasku sheza wame kutuwa pinde wachishanda wese wachimbo teza kuti pamwe uye anima ideas ake anogu na kushanda isutuoma adopta wakuto chingita wachichika kuti pacha penetrate wa wanu wa nyowan saka sisi pataka zutenga kutarisa kuti aiwa tukiona kutimangu wame varu ku side ya karebe sastere kwa mwari ku conservative right mwari ku left isu sa wadati ayo wangati kazile chinchiripa pa center chiripa kati kuti wangwese wanengi wana pakati wakato wandisa kufura wari ku extreme left extreme right saka isu si ipamu ndupatika tanga kuti ayo wangati kazile mtemo wedu we constitution ye DUZ kuti wari pakati wasinga wane njimbo iru ku one side kana iru ku zanu kana iru zume opposition wana kuna kunganiza pakati pe DUZ wachisanga na ipapo isu si totora maideza nopi wakukwese chitarisa kuti nyika ino wako wa say because that is tino ziwa kuti Zimbabwe itori ne demographic akasiyana siyana wamwewe ma tribe wamwewe religion wamwewe susu wane ganda rakambo siyana siyana but kuti Zimbabwe wana kusangana pakati ne now ye DUZ ne constitution yedu
tichiona kuti mchango pinda wamu dairo hilo hiru kutambuka yewa gara varimo wamwe watu wane makora no darika makumimana varimu nezwe matongeru wenyika muri kutambirwa sei ne wana wa Zimbabwe
tukutambirwa zvakanaka Sterek kwese kwa tuku enda kutipamba mnyike Zimbabwe wala kutofara kutituko shika tika enda wiko kumatibeland tika gamchiro shakanaka tika enda kumanikaland tika gamchiro shakanaka tika enda woku mashingo tika famba shakanaka saka ipapo tukuto gamchiro shakanaka sireka wana wala kutuwa junju nyowani wala kutuona kuti ava wala kutuotamba vese even tika tenga taura nyeze ze mparlament chaimota ukumarizi zaka piwa zimuna Christmas ze 40,000 wana wachitamba na kudaru Christmas wala kutuona kuti je politics je kudara wana wangu ramba rimo chichengita njimbo wala kutuwa junyowani kuti jitenga kufamba kuti nyika itenga kufamba saka tukuto gamchiro shakanaka sireka mzimbabwe
pari nasi wa Chapman nyaya iri kunetsa muZimbabwe inyaya yekubiwa kana kuburiswa kunanzi kuri kuitwa goridhe zvisiri pamutemo pamwe nekucheneswa kunanzi kuri kuitwa mari dzeuori nyaya iri kuburiswa nenhepfenyuro yeAl Jazeera imi munoionawo sei nyaya
munoziva nyaya iyoyo taitoziva kudhara kuti panga pane corruption muZimbabwe yakatowandisa sitereke but andifunge kuti zvema Zimbabwean ipapo patiri soti tichisvika pama election aya pane nhau dzakawandisa statistics ze delimitation report chingataura voters roll ne dzimwe kubata zvokuitwa the fact kuti parliament hapana zvairi kuita justice system yacho haisikushanda mutemo vanhu havasikubatwa even tikataura kudhara pane vamwe vaitoziva zikanwa kunzi vaito imo corruption vasingabatwe izvozvi ndikakumbirawo ndichirama ndichikumbira maZimbabwe kuti madecision atirava kuita manje mafungira tichitarisa pamberi nyaya yeZimbabwe tinofanira kuita zviri serious because tikaregerera zvinhu zvakadai zvichiburitswa zvionekwa kwese kwese the whole world iri kutoona zviri kuitika muZimbabwe isusi macitizen tikasabatana tikataura kuti tada kuchinja nyika andifunga kuti tichogona kudzokera saka ipapa I think kwandiri inini ka zvitori serious because tikataka kutarisa zvinhu zvemapension tikataka kuti nyika isikuvakwa tikataka kuti mayouth havana mabasa even mining sector yacho iyoyo vanhu vacho vari kuita goridhe ivavo vanhu ivavo tikutoona kuti maopportunities acho vari kutotorerwa maopportunities zvichibuda panze saka Zimbabwe ndinokumbira kuti titenga taro nyaya dziserious tichipinda apa pamaelection
ndongoda kuti muti muchidimbu munokunda here sarudzo dziri kuuya idzi muchidimbu chivhare chirongo
achomuona pamberi tichinene basa even ma desk files announced muna August tinoziva kuti isusi kushanda hatitye saka tinoramba tichifamba nyika yese tichiudza nhau dze hope and opportunity and prosperity
tinotenda zvikuru nhasi manzwa mega kubva kuna va Robert Chapman vanove mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Union of Zimbabwe kana kuti DUZ vatitsika pano pane penyuro yedu yeStudio 7 muWashington DC. Muchirongwa cheLive Talk Women's Round Table na 8 PM nhasi tiri kutarisa nyaya yeuori hunonzi huri kuitwa mukutengeswa kwegoridhe uye kucheneswa kwemari dzakasviba zviri kunzi zviri kuitika munyika pakatariswa kuti Al Jazeera ingangoburitsa chikamu chekupedzisira nhasi sezvo nguva yedu yapera regai timutarisa musoro yenhau zvakare Au Jazeera yotarisirwa nhasi kuburitsa chikamu chekupedzisira chekubiwa kunonzi kuri kuitwa goridhe munyika. Yeye kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvomanikidzwa kudzokera kumusha here yoenderera mberi mumatare emuSouth Africa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonika ine mufarisi mazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC nekusiyamina Gaino Gumede Saidi.